aita ajara muzimbabwe nema statistics kuti akatanga pakauya rapato wawe United Nations ndiye akapa a brief achitaura ma figures iwawo 7.7 million. Now with the World Food Program giving ma figures iwawo ekuti we need so much money to be able to help the Zimbabwean population from starving it half, basically half of the population. Zvinogozha zvikuru kuti titarisane nema figures akadaro ezvinoita muna December. Mvura inotaridza kuti itange iri shoma zvikuru. Now, who is hurt the most? It's women and children.
Ko sei muchidaro kuti vana vadiki nemadzimai ndo vanonyanya kuomerwa nezvinhu kana nzara yapfunya chisero mudzimba umu?
Because at the end of the day, kana munhu womukadzi ndiye unoziva kuti mumba munomakamira sei. Inguva inogosha zvikuru zvinezvi, we are talking about 16 days of activism against women and children. Zvinogozha.
Ko vakwegura vari kusanganawo nematambudziko akaita sei?
Zvino kana muchitarisa maprizes ari mumashops, inini handina pension, inini ndakwegura, uye mari dzacho kana kuri kuti unadzo uchenge uchienda kunotsvaga yepension haisi kuwanikwa. In terms of viability and also technology chaiyo kana ikanzi eco cash or whatever form of technology is not accessible. Maprizes efuel antakutize mtransport kana munhu achibva kumusha uchiya kuzotsvaga mari yake oizeni kukwira kwacho unogona kuzorara pabank utadza kudzokera kumusha kwacho at the end of the day washaiwa mari unozvishandisa sei. Zvinogozhera munhu wese vari kumukira kumabasa, vanosara muzimba vasina mabasa acho, which is basically 90+% of our youth are unemployed, be it graduates from university. Vanombotraya kutengesa airtime but hazvisi kufamba. Zvinogozha. Vanoenda kumbare ndombotaura nawo ndopota ndichitovatumira kuti vandiidzirewo nokuti hatichakwanisi kuafforda basically in the local supermarket or stores. So vavabvunza kuti kwakukamira sei nhasi, vanokudza kuti izeni vacho mafamasi kuti vabve kumafarms avo vachiuya nazvo zvinhu kumbare zvikukwira everyday, asi sometimes havatouyi and it's terrible.